evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 29th, 2017. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2017.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
Thanks once again. You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. This evening, we are talking about top issues in 2017.
There were many issues that were faced by Zimbabweans in 2017, and one of the key highlights was the military intervention, which led to the ouster of then-President Robert Gabriel Mugabe. His wife, Grace, was silenced, and some members of ZANU-PF's Generation 40, or G40, fled the country.
Zimbabwe's economic crisis continued unabated, with the bond notes almost disappearing from the money market. Industrial capacity utilization remained subdued, and workers struggled to make ends meet.
The elevation of former Vice President Emmerson Mnangagwa to the post of President and the continued rise of retired General Constantino Chiwenga are some of the top highlights in Zimbabwe. Was 2017 a good year for you? Let's talk.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Sinalapa lochonga siyaphila sibili kuzwayo ye lamhlanje sikhuluma ngomnyanga ka 2017 ukuthi la ubona njani kambe wawumuhle yini kumbe kawuzange ube muhle kwabanye wabamuhle ngoba siyabona ukuthi bakhona abajabulayo njengomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lo retired general uConstantino Kuvea Chiwenga na ukanye utabile kakhulu ngoba sekumsekele kaMnangagwa kuzobuya lo Kembo Moati la nyakwazi utabile kakhulu kodwa kulabanye abangathabanga ngakho siyakwazi ukuthi owayengumongameli uRobert Mugabe uhleli khona ngale ndlini lo mkakhe kungani abathabangangako kuzobuya ke okunye okwenzakalayo siyakwazi ukuthi abantu ezikhwameni lapha kuyahlupha imali bingatholakali njalo kunengijonga kodwa usenzakala kakhulu elizweni
nanzi kwaGibbs ushitaurira vateereri kuti iwe najonga uyaphila
ya
akuzo ti ndophila ndiyani
nyakuzo siuyaphefumula
oh
Yeah.
Did you famous?
Yeah.
Ah, you are right. Uri right. Icho kwadi Gibbs. Ndaka Simba.
Kusimba
chaiko.
Yeah.
Zvokuti 2018 head
one. Insimbi.
Ah, Simbi.
Yeah.
Handizvo zvovadiwa vateereri nevatariri. Nhasi tiri kungotarisa kuti 2017 ranga riri gore rakadi. Kune vakawanda vane veZimbabwe tonzwa kuti igore rairema. Asi mukurema imomo makauya shanduko dzakasiyana siyana. Shanduko yambotaurwa nemumwe wangu Gibbs Dube yekuti mauto akaonekwa achipindira mumatongerwe zvenyika zvakaita kuti mutungamiri wenyika vaivepo nguva iyoyo vaRobert Mugabe vanga vagara pachigaro kwemakore anoita 37 vanga vachibviswa pamwe chetewo nevainzi vaidyidzana navo vanga vari kuchikwata cheG40 vamwe tinonzwa kuti vakatiza munyika vamwe vari kutongwa vachisungwa vachitongwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana inyaya dzaiitika mugore ra 2017 takaonawo mapato anopikisa vachiumbawo mibatanidzwa kana maalliance kune MDC alliance kune Rainbow Coalition, kune CODE, zvese zvaiitika mugore ra-2017. Asi chakanyonetsawo zvakare nyaya yekushaikwa kwemari munyika. Zvikuru mari yekunze, vakawanda vainonga svosve nemuromo. Zvinhu zvichiwanikwa muzvitoro, asi mari yekutenga kusina. Saka toda kunzwa kuti imi ndezvipi zvamakaitawo, zvamakasangana nazvo, uye zvamunotarisirawo muna 2018, Gibbs.
Yes, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Gaino Kumete. She is with Studio 7 right now. Good evening and welcome to the program.
Good evening. Good evening, gentlemen. Thank you for having me.
Thank you so much.
You're welcome.
And yeah, I think we can pose the first question.
Yes.
We're lucky today we've got a lady.
Yes. Mostly Gibbs. Again, we understand women are the backbone of each and every economy. And politically in Zimbabwe, if not in the world, most women complain that they are sidelined. What's the highlights you can pick for the 2017 issues that affected women?
Well, just going back to the sidelining issue, mm-hmm. let me address that first of all. Most women do not have the means that men have. So that's one major challenge. In other words, financial means. If a woman is to contest, for example, to be a parliamentarian, she would need a vehicle to go around. She'd need resources. And so that's a challenge for a lot of women, and that's the fear that a lot of women have from venturing into politics. However, lately, a lot of women are coming on board. But I think the main challenge that women face is that they do not vote for each other. Mm-hmm. We do not vote for each other, and that's a fact. So if we are to change our mindset as women and start looking at other women, not as a challenge per se, but as a person with, if a person has merit for the job, we should actually vote for these women.
Mm. Mm. So once I was talking about in 2017, I umongameli mgaba waphuma esikhundleni umngakhe laye wayengazani ukuthi wayekhuluma kakhulu kodwa bamvala umlomo. So nxa sukhangele khonapho-ke ubona ngazani ungathi omama basebenza kanganani kwezombangazwe lapho khanye babe khona eduze kumbe ngamadoda ayeminyana nje khonapho
ekukhipheni lo
wayengumongameli
hhayi omama labo basukuma lapha kukhanya kwasukuma ilizwe lonke. Ilizwe lonke la first time kubona ilizwe abantu beZimbabwe bebambene kanje kungasakhangeleki bengasakhangeli ukuthi wena uvela kuliphi ibandla elezombusazwe kumbuvela kuliphi ibandla kumbuvela kuyiphi tribe for that matter. So lapha abantu kade bebambene i-common goal ibingeyokususana lo obebuse iminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa umnumzana Mgabe. And bathe sebekwenzile khathesi sokuqalisa futhi sokusiba sobala ukwehlukana lokhuya.
Obaba ibasebezibambile.
Obaba ibasebezibambile ngoba
ukhanya ngapha umama mphe.
Omama bakhona. Kodwa bakhanya befakwa befakwe eceleni ukuthi hayi lena gidanini. Libe liba ngumsindo lisenzani lisenzani ngoba so far sokufaka umama yedwa. Mrs. Kashiri, uOpa Kashiri. Nguye yedwa esingathi nguyofakiwe ku-presidium kumbe ole senior position kubandla lona elibusayo elezanu PF.
So Jonga, I think you can hear what she's saying, you know, in terms of women, you know. She says women were part of the system that actually ousted the president. But then afterwards they were actually sidelined. So maybe that's a point of contention among women.
That's why I raised that issue. But we can bring in one of our guests. That's Dewa Mavinga, a human rights lawyer who is based in South Africa. Mr. Mavinga, how are you?
Fine, thanks. Good evening to you and to your listeners and viewers.
Ndinofunga kuti hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira vateereri vari kunzwa vega kuti hava Mavinga ndo vatitsika pano. Itipeiwo zvamunofunga kuti zvikuru zvingatariswa mugore ra 2017 tichitarisawo zvese zvekodzero dzevanhu nezvimwe zvaisimudzirawo vanhu.
Chikurukuru chegore ra 2017 yanga iri nyaya yekuti ndiani achatora matomu kubva kuna vaMugabe uyezve kuti zvichafambiswa sei. Asi takazoona kuti mauto pamwe chete navamunangagwa vakazopindira mumwedzi wambudzi ndokubva vatora masimba nechisimba. Iko zvino zvava kutaridza zvekuti izvozvo zvakaitika zvanga zviine nyaya dzekodzero dzevanhu, zvanga zvava kutaridzawo kuti panga paita dambudziko guru kwazvo nekuti aimbo vamutungamiri wenyika vaMugabe nemudzimai wavo maziso anga ari pana mai Mugabe kuti vari kuzvifambisa sei, ndo vachatora here. Saka patiri iko zvino apa kwakuwo kuzeya kuti 2017 ranga riri gore rakaoma kuomera vanhu pakurarama kwavo, kuomera vanhu panyaya dzekodzero. Tinoona kuti vanhu vakawanda vangave vanhu vekumazowe kumanzowe vakanga vamboshungurudzwa vachibviswa munzvimbo dzavaigara. Nyika yanga yakaomerwa. Asi iko zvino tava kuona kuti tatarisanazve mumaziso nesarudzo dzichauya gore rinouya, ndo rimwe dambudziko guru randiri kuona tichienda mberi.
Maybe you can recap in English, Mr. Mavinga.
Well, the big one on the political and social scene in Zimbabwe in 2017 was the succession of former President Robert Mugabe, which was eventually resolved in November through a military coup led by General Chiwenga, and which then installed Mnangagwa as the new leader. That having happened, we now realize that the big question going forward are the elections in 2018, whether they will be free and fair. There were a number of human rights abuses that we highlighted, particularly around, you know, evictions, forced evictions in Mazoe Valley, the Manzo farmers, but that has now since been resolved. So the big question that remains now has to do with preparations for democratic, free and fair elections.
Thank you so much. Vamavinga ramba yenyu muri parunare. Gibbs Wanz, Vamavinga vari kutaura kuti ah kwa kune zvakati kuti zvakange zviri zvatingati ma highlights. Vabatawo nyaya dzekubviswa kwevanhu kumazu kumanzo uko dzainetsawo munguva iyo kuchikora kwekodzero dzevanhu ikoko nezvimwe zvinhu zvavabata bata asi tiramba tichingonzwa zvakawanda.
Yes, siyabona ke ukuthi kulabantu esebesixhumile khona mpa ke ku Studio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisixhumile nzaba labanye benu. Polite kwakuba Maphosa, Ruben Ndlovu, Lomandla Mkhwananzi khona pa USA. Dennis Blauzi lauthi sengkhona kuzobuya lo Thako Lencube sakhile line lo sikhunkiwane. So usuku oluhle usibhale futhi umhlongo lapha uthi Dube kimi, the year has been very good and ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. I'm running a business in Johannesburg and it was so good. Andlamuzwa ke usuku oluhle uyakhuluma lapha umhlongo Bebe uthi yena umnyaka umbuyele kuhle ngenye indlela aza kayibone. Usele business yejonga. Usele business yakhe khona eJohannesburg njalo selokunye okuningi akwenzayo. So kuye uthi umnyaka onjani ubuyispot on bumnandi kakhulu
2008.
Yeah, uthi bekumnandi sibili.
Ah, regret umuzwa ukuna again.
Uyabuyela yini ekhaya?
Singazi ukuthi uyabuyela ekhaya kumbe hayi, kodwa ke ngokutshengisela kwakhe bona ngani sechaya isikokwane bona ngale ke eJohannesburg.
Hayi, so, yeah. Uyafunakala ekhaya. Njengoba ziuhambela khona ngale uhambe lolwazi lwakho ubuyele uye ekhaya.
Hayi kwakhe ngale.
Hayi kwakhe ekhaya.
Yeah.
Ziye mhambela khona ngale.
So nxa sesikhangela ke futhi sijula siyaphambili geno kumede. Wena ubona ngazani sibili kungani kwahlupha ngomnyaka 2017 eZimbabwe kwini?
Hayi, into zakhona ukuhlupha kwakhona kuqalisa into ebezilokhu zisibekelana. Zisibekelana ziphayila iminyaka ihamba ngokuhamba kwesikhathi, kodwa khona okho kwemali sibuyele kodaba lwemali ukuthi uhulumende uyabe ngani uselusolvile, solungani soluhamba, soluphutsha kuhle. Luthi soluphutsha khona phana futhi kuphinde babuyele emuva. Khathesi udaba lona lolokuselakala kwemali yilo kade soluhlupha abantu. I-black market ibisikhanye siyaphambili. Imali sezilokhu zikholwa sezithengwa ku-black market and so on. So lakathesi abantu lokhu bekhala ngakho khonoko. Kuchema nenyaya ye-black market jonga. Kushayika kwemali ye-plastic money iyoyi. And it seems like ndio problem iri kuramba ichiendera mberi.
2018 togona kupinda zvinhu zvakamira saizvozvo.
Zvakamira saizvozvo.
Ndichiri kurangarira nezuro nezuro President Mnangagwa vakapuwa mvunzo na Blessing Zuru Studio 7 wekuti vanoti nenyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu. Tinonzwa kuti vakati pari kurongwa kuti pagarwe pasi. Minister we Industry and Commerce kana kuti Industry va Mike Bima vachiti vakavatuma kuti vanga vachigara pasi nemapoka anechekuita nenyaya dzemitengo nevanogadzira zvinhu mamanufacturers nemaretailers. Tinofunga kuti tichagadziriswa, asi kazhinji munhu wese anogona kuviga chinhu kusvika mutengo wachinja.
Ko mari yacho iri kumboendepi?
Ipapo ndo patoda kunzwa
Gibbs. Keshe yacho iri kuendepi?
Gibbs ane imwe muhomwe. Gibbs waiwana upi mari?
Akwaziwa joka sekuti pale apa woti sizwela pasilo baba ecinga kuti ngukomo.
Yes.
Nga nkomo yakwazi. Baba Nkomo ungachona njani? Ye, uyangizwa Nkomo? Ye, umnyaka 2017 ubone njani baba Nkomo?
I think right 100% perfect baba, a businessman in South Africa. You don't need to hamba kahle uNkulunkulu engamvanisa mangasona. Engikuswelayo kuphela nje kusekhaya ukuthi akula government ephilayo baba, igovernment yena ivulile. Awuphukeli putting in brackets. Engizokutho ulalelela.
Tell me. Kodwa ke okunye ke nxa sikhangela okwenzakala eZimbabwe okucabangela ukuthi ungabe lakho ludaba oluqakathekileyo kungabe kuloyilobhi babankomo.
Hayi, lokho kwenzakale ukukhipha umgabe laphana kufana nokukhipha imali kulesi sikhwama usifake ngapha uvala umnyango ngapho uvula omunye umnyango ngabe uthi uthinta ishopu igemu nje edlaliweyo lapho ma kungathiwo gemu edlaliweyo sifuna ukubona umgabe bembopha baba ungabona umgabe engabotshwa udlalwa ngengqondo zabantu umgabe wabulala abantu babotshwe lapho baba ubothi labo G4 kuyi-50-50 kungabe le-side okuthi i-wrong umgabe is more than 10% wrong on that kind is a devil wabulala abantu silamangcaba wonke esiwaziyo lapha lalapha ngi-60 brigade uthiwe I'm sure he was one of the commanders why commander that ground bengadlali ngengqondo zabantu umgabe kabothwe le-G4 ibothwe okufana nefoni.
Ye, siyabonga kakhulu kodwa singasebenzisa amabala njengokuthi udevul udevul ungazali libala
no. lalela siyokho kurani ilizwe lele besiprofetha abantu libabiza ngamagama right bona bevele be-wrong and u-emason ngabisele i-property yezipra neyezaphu abayithatha bebulala abantu ngo-1983 ngebugrawundu and ethi ma iceda lapho ekhansile i-uta code yani kuthiwa i-uti esebenzisa igama ethi unity endaweni e-wrong kukanti bona u-emason yiyo bethithi ngaphambili bebulala abantu bakithi bethithi bebulala amahungu
sikuthethe
konke lokhu abaqale bekukhuye konke lokhu lingabaprotekthi baba lesetini lesi
lingabaprotekthiaela
inenhausinzibazakhe lingaprotekthi abantu abawrong litshele ukuthi kulungisiwe eZimbabwe ilizwe kalila mali isenti kayikho lesekhanye inyanga lezi abantu banikezwa $30 imali yokuthengaisuku ilisiphelile.
Awuboni inkomo, sibonge kakhulu ye ungathinwala kusasa
mzalwa futhi khona ngesabo uyebambe ungesabi kuningi esigabu khuluma lapho kuningi leyigameni livele yasiyithayilisa ndangisebancane abantu bemaphelweni nemidlenze sicela ngo-1928 lineyayivoteli until bezebesoza udaba lwa lababenza bebulala abantu bakithi abantu abethu bagcwele esouth africa abanye abalama-ig abalama-certificate ngenxa yagavumenti ka-emason nangapha lo mgabe bonake labothiwenga
aesabe ukubaegoli bajala ukuthi danki. Siyabonga kakhulu mzala, sibonge kakhulu.
Ngiyabonga.
Yeah, so Mr. Nkomo is really a very bitter man, but he's happy that he managed to actually open a business and is running a business in South Africa.
Mm-hmm.
He's very happy about that. But he's not happy about the current government. He says what happened, you know, when Mugabe was removed from power is something that was planned and pre-planned and all those kind of things. And he says if Mnangagwa is very serious, he should not only arrest G40 members, but he should arrest the former president for committing some atrocities, allegedly committing those atrocities. So he says at the end of the day, we see that Mr. Kembo Mahadi has been given a portfolio which is reconciliation. So he says, involve everybody. If ever there should be some reconciliation, that should actually happen. And he says he should also return all the ZAPU and ZIPRA properties and then cancel the Unity Accord. That's him. Yeah.
Cancel it.
Cancel it.
Says that's a new.
Yes. Start a new thing.
Let's hear from Mr. Mavinga.
Mm-hmm.
Va Mavinga.
Wong.
Imanzwa kune muteereri ataura apo ari kupupa furo.
Wongu ndizvozvo matambudziko anga akati wande mukati meZimbabwe. Asi chatinofanira kuona ndechekuti patimire iko zvino senyika hatiri kumawere chaiko. Hapana anoziva kuti ramangwana richavei. Nekuti mauto aswedera zvachose pachigaro chekutonga achiedza ku hazvichanzwisike panyaya yesarudzo kuti zvinomira papi kana vamwe vakati kuti utonge unofanira kunge uri wechiuto kana kuti wakabva kuhondo wakaenda kuhondo nyaya iyo yadzokazve. Saka sarudzo dzicharevei ndo zvikuru. Asiwo pane zvakaitika mumwedzi wapera iwoyuyu pane zvakawanda zvisiri kuzivikanwa kuti ko kutora nyika nechisimba kwakambofamba sei, pane vakafa here, zvakafamba sei, pane vakasungwa here, vari kupi, nyaya dzavo ndedzekuti kudii, uyezve kuti zvakawirirana na vamugabe, vamugabe vakabvuma here kusiya chigaro vakawirirana kuti kudii. Saka ndinotendawo kuti hazve chokwadi, pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe, asi kwatiri kuenda tinogona kunge tiri kumawere.
Ya, inyaya yakaoma. Ko nyaya yekuti unity accord ikanzurwe itsemurwe nepakati, manzwa osei kana munofungei?
Nyaya yeunity accord tinogaro itaura kuti chakakosha kugadzirisa zvakasiyiwa zvakaitika zvachona. Kana pakanzi ngapaongororwe nyaya yekukura hundi kuti yakafamba sei, vanhu vakatadzirwa, mhuri dzakaparadzirwa, hama dzavo, vabereki nei nei, votaurwa navo, poonekwa zvingaitwa kuti nyika iende mberi. Hazvigone sekutaurwa kwaitwa navamunanga kwokuti zvigonza, aiwa kanganwai zvazuro handei mberi, kana kuti pachirungu let bygones be bygones, kwete. Chinodiwa ndechekuti pange pachigadziriswa kana kuri kunzi ndivamohadhi vapuwa basa iroro renational peace and reconciliation commission, ngavachiita basa iroro nemazvo, votaura nevanhu vanogara munzvimbo idzodzo dzakaita matambudziko akasiyana siyana emhirizhonga nekutyora kwekodzero, votaura kuti ndezvipi zvinofanira kuti zviitwe, pogadziriswa zvinhu. Kana zvinge zvagadziriswa, kana vanhu vakaparadzirwa misha, vakaparadzirwa, vakaponderwa hama dzavo, vakataura kuti tinoda kuti nyaya yemubatanidzwa yeunity iparadzwe, ndivo vanenge vataura. Hazvisi zvokuti munhu angataure ari kunze asingazivi zvakaitika. Zvinotoda kuti vanhu vakange varipo kana kuti vane vabereki vakange varipo vataure vega, vachipuwa mukana nehurumende iripo, ndo zvinoratidza kuti pane chido chekugadzirisa. Dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika vamunangago vari kungoti aiwa ngatikanganwe zvazuro, ngatisacheuka zvakamboitika, handei mberi, hazvigoneki izvozvo.
Aiwa maita vamavhinga, rambai muri parunare. Gibbs, ndotanga ndakupa mukana une muteereri umwe chete, indine vaviri.
Ya, woti ngikale ngondlovu.
Yes.
Ndlovini, unjani kona apha ecingweni?
Hayi, ngiyaphila ndine nkulu njalo kodwa.
Impile kakhulu, ungaphi kona apha mfowethu?
Mina ndisigoza lapha eThembisa.
Oh, eThembisa, kunjani eThembisa kona?
Hayi, eThembisa kumnandi ndine nkulu.
Wena ubona kwakho okwakuqakathekile kumnyaka ka-2017 kuyini?
Iminyaka nje yonke leyo ka-2017 iyafana nayo na yonke le minyaka kade nje sokola ngayo, kodwa ke ekugcineni ngibona ngathi umnyaka ka-2017 ube mnandi ebantwaneni baseZimbabwe ngokuphuma kwengadlangadla lephumileyo. So ngibona ngathi-ke wonke umntwana waseZimbabwe osuke wajabula ngokwenzakala, noma iminyaka kadibheda, kodwa ke kusho kuningi kubantwana baseZimbabwe uphuma kababa umongameli uRobert Mugabe. Kusho kukhulu nanoma nje izinto zingeke zilunge. Futhi engingakuthanda lokuthi lalo ubaba ongenileyo layo engakhohlwa phela ukuthi kulelani lizwe kulamaNdebele, kulelani lizwe kulamakhalanga, kulelani lizwe kula zonke lezi zilokhuzeni, engabhekeli amanzi engagelezeli eceleni eliwayo.
Kuthi ubona ngani angalungisa okuningi ona umbono wakho?
Hhayi, ukulungisa khona angeke simanje siqagele sithi ngakulungisa okuningi baba lona.
Ubone ngemfowethu. Ye, uyitshayele Ndlovini. Ube lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu mfowethu.
Hayi, nami ngiyabonga khona ngapho lisebenze kahle lani lapha esitudio.
Siyabonga kakhulu ke, inkosi kubusise.
Alright,
yeah, so that is Mr. Ndlovu is in Tembisa in South Africa. He was saying that, you know, the ouster of the former president, Robert Mugabe, was one of the top highlights of the year. And says the year started in a very dull way, but towards the end of the year, there were sparks. So he loved it, you know. And this is
so he's calling for a repeat.
No. So then he said, you know, the current president should actually think about other tribes.
Mm-hmm.
He says he must not focus on only one side. He should cater for all Zimbabweans
mm-hmm.
because he's a Zimbabwean president.
Oh, that's good. Mm-hmm. Let's hear from Tatenda ku Zimbabwe. Magadi. Tatena. Magadi Tatena.
Hey.
Hey, andanda chikora zitarenyu apo ka. Ndire gererei.
All right.
Muri kupi ku Zimbabwe?
Ndiri kuchiweshe.
Kuchiweshe. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pa 2017 netarisiro yenyu muna 2018.
2017 igore ranga rakatiomei.
Mhm.
Tanga kwaro kwese. Ranga rakaoma pazvinhu zvakawanda, zvakawandisa zvekuti kumari mabaka acho zvinhu zvizhinji. Rakafuti tsunungukewo zvishomanana kunguva shomanana. Tikapembera tikafara tikapuwa kuti zvinhu zviri kuenda kunosununguka panguva yakabviswa Mugabe pachigaro tikati aiwa ndofunga zvichanaka asi hapana chanaka zvakutoshata zvekare kupfuura zvazvinga zvina Mugabe nokuti kana hurumende yaemasoja nhasi ndoinda munyanga
saka muri kutya here kuti muri kutya here kuti mauto anokukanganisai
ichokwadi kare pamaelection kati hanzitingoti anomboita maelection akanaka amboitwa akanaka nokuti
nhare yavo inenge iri kunetsa pachiweshe apo ndofunga kuri kunaya chiweshe unoziva kuti iri kupi
It's in Mashonaland.
Mashonaland where?
Yeah, Mashonaland West.
It's Mashonaland Central.
No. Central and West and is West. Almost the same thing.
Ah, okay.
Because from Central you go to West.
Because they are both Mashonaland.
Ah, okay. Portal.
What I'll do is I give you a mark.
Yes.
Ndotanga ndataura na vasitole, then ndozokupa zvataurwa na vatatanzi. Tatena. We've turned left.
Perfect. All right.
What's tole, Magadi?
What's why, Magadi?
Ah, what's tole in the fire of patience? I'm going to go to Ramba. I'm going to go to
Ramba.
I'm going to go to Ramba. I'm going to go to Ramba. I'm going to go
to Ramba.
I'm going to go to Ramba. I'm going to
Kadoma.
Tiudzewo maonero enyu gore rakupera neriri kuuya.
Ya, maonero egore rino ra 2017 aya ndinoona hangu kuti vanhu vazhinji vanoona sekuti zvingangonaka asi iri muono wangu ndewokuti hapana chinonaka pane zvakanga pane zvakaitika pamukaba yakubvisiwa. Nemhaka yechidaro ndinotarisa iyo zvino pamusoro penyaya yekumatibhere muchigara chitsauko nyaya iyi yegukura kuti yai kutaurwawo na yai kutsvagwawo navo Mugabe saka vaingoti ndikatikanda mwei zvekumashure tiendereve mberi ndo the same statement inotaurwa zvena navamunangagwa kureva kuti vanhu ava havana kunyatsokurasana pakutaura kwavo iye zvino vane protection yanenge vachipanana ivo saka ini ndinoona hangu chokuti vanhu vasanyanya kutarisirwa zvakanaka kubva parizvi patii kuenda kumberi kwatiri kuenda halo
halo ehe matodya dzimwe 30 seconds pamuri kuti halo apo
ndaikudzwa kuti hamuchandize
aiwa
ini ndiri kufunga kuti kana vana vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende parizvino vari vanhu vari ei vari kuda kuti vagadzise zvinhu munyika zvinati ende vachipromota dhemokirasi pane chinhu chinondirwadza chandinotini kana ivo vakanga vachinga achizive maitikiro acho ngavaise investigation team vepamusoro pekudhirapia kwaita idzamara. Kana vakabudisa nyaya yaita idzamara vanhu vasichitaura vapindwa kuti they are real for democracy. But kana vasinya vasingazvitauri, ine hangu handioni ndichivatambira zvekuti ndinoona kuti vari pachokwadi navanhu, asi kuti vakangoona kuti ivo vakangaoni Joe navamugabe vakatichiridza tichivabvisa zvatine masimba nerubhizi nauto.
Thank you so much. Maita vasitole 30 seconds dzenyu dzimwe ndazozvitorawo, but aiwa tinotenda zvikuru maita basa. Gibbs, ndina vachisanda kupa mic. I know you have the mic, but I can give you the mic. Ndina mukoma tatena vekuchiweshe. I think what he said is just like what the caller you spoke with said, the same thing exactly. He said 2017 was a tough year from the beginning, no cash, no jobs. And the oust of former President Robert Mugabe gave people a false hope, but he thinks that nothing is going to change, especially with the intervention of the army. And Mr. Sitole in Kadoma, many people have hopes, but he thinks nothing is going to change. And he says that the Gukurahundi issue should be addressed, and he gave Mr. Mnangagwa a test case. He says if Mnangagwa wants to prove himself as a good leader, he should investigate the disappearance of Itai Dzamara.
Very interesting comments there. But before I take the next caller, I wish to apologize to our viewers because the VOA Ndebele Facebook Live is down. So what we've done is to share the VOA Studio 7 with you there. So follow it and listen to what we're saying and contribute a lot towards this kind of discussion. So now I think before we go to Keino Kumete and Mr. Mavinga, let's take a caller from Gokwe. Hey, Gokwe, slow one, Konap.
Hey, don't you have a
caller? Ngubani?
Nyajeka.
Oh, Nyajeka. Kujan, Baba?
Nyajeka.
Kujan?
Ndave Gokwe Simbe. Ndave Simbe. Aku raiti. Aibu Juliana Ufe.
Au, siya kubona sibili. So, ungatike umnyaka 2017, umumenja, niba?
I go to the Amunyaga. Mendara.
So,
Mendara.
Inda, Mendara, Ivesa win. Joba Kutuake is Rulana Pelomia Pele.
Indara, Ivesa, Mumu, is Rulana Umnawe Pele, Kotwa, Umu Bantisima MP.
Aha.
So, we have a duty.
So
ngabuya intabathi ngabuya bathi kutoka dadima kodwa abantu bayafanga endlala ngapha angelali kulima abakwenza abakazi ka Jesu kodwa umumbu ukuthi abantu besithe kathezi zero ukuthi uya ngabona umuntu okwazi ukuthi
ehe so kodwa bahambisa umumbu eGMP babhatalwa yini
aw lapho laphana ababe enhlanhla babe bhadala
abanye ke mzala
kusiya ngehlanhla yakho. Abanye zazitshoni imali. Mina ngangena kwishuronga futhi sewuthenga ama-fertilizer ukuhamba egrace ngekampeni ubufazi bakhe ukuthi ngingene epublic. Wandlela imali yami.
So wadliwa imali wena?
Wadliwa imali $300 engayikhamisa kwa-akhawunti kuthiwa kuyabuya ama-fertilizer.
Ah, so akubuya nix?
Ama-fertilizer. Kuthiwa inaziro yena imali epedlo.
Yahambiswa kubani imali yaleyo baba?
Welcome
to the Grazing Car. Oh, yeah, what's the void? So, that's what you are saying. Void. So, what's the cool in your Jenna? Oh, when you get on at tea, when I want to take it, what's the 2017 way? I'm a channel.
Okay, I'm going to go to the cook studio. I'm Kupura fan.
What
are you talking about? Kupura. Abafana bangkhona bamkhubura right asina themba lawo.
Albatrust.
Albatrust asina ngabe umnanga gwaye lapho laphana ukuthi hayi kala support.
Boyo phela so lizimisela ukuthi livote ngo 2018 ikunjalo.
Kithi kangitsikangeli ukuthi vele ayiwe ayithenzi ngigovernment. Kufanele lekaba ngiba ngizuriwa yani.
Oh yebo.
Yeah, I get to say, I can't say that when they come to Zuria, it's a good thing to be able to Zuria.
Ah, kweli ke lo sibo. Sibo kakhulu nyajela ukwadlala kusasa baba.
Hayi doctor, ngicela mfaka phela kodwa kodwa phela eyoqalisile ngansi sengumqhala ngaphuphi ngathi isimbi machakathi.
Kade sikhuluma yakuhle kakhulu ukukhuluma intando yakho. Siyabonga kakhulu baba.
Kade sengikhuluma intando yakho uthi uyajike, usembona ukuthi kade sizayo ba. Sithoya chilo chilo nani.
Cha, ubone ke. Thank you very much. Sibongile nyajela.
Nami ngibonge kakhulu madoda, hayi ukuthi ngize ngingene esilokweni.
Ye, hayi kuhle kakhulu. Hayi kuhle kakhulu, siyabonga baba.
Ngiyamvalela phansi. Ngiyafuna ukuthi singabantu beSouth Africa, yike udinga thina esinato esibona kona ukuthi udubula ngkona yisi silukhangelele.
Hayi, sibubonile sibili lamuntu asizeza kudobha masinya nje.
Hayi, kodwa madoda angenzani. Sihlala lithatha abantu bemazweni, kodwa abalodweyiphi.
Hayi, ukuthi ifoni zangu kona zingeni kuhle baba, so nxa singangeni. Kumele sichaye zonke indawo kunjalo baba.
Eh akangwani elikhona kodwa la difuze le step le. Ngiyabona wathi uzenza ukuthi step le ngijana lo.
Yeah hayi kunjalo mfowethu.
Andidawa wahlabe.
Yeah hayi kuhle kakhulu. Ulungile nyajena. Kulomunye osemile lapha ecingweni sefuna ukungena la. So sibonge kakhulu baba.
Hayi ngingeni sethani lamkhawu.
Hayi kulungile. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye baba. So that is Mr. Nyajena. He's saying that
Nyajeka.
Mm-hmm. He's saying that you know the top highlight was the removal of the of former president.
Mm-hmm.
But he doesn't trust Mr. Mnangagwa.
Mm-hmm.
He says the transition government is like that of Apple Mzorewa.
Mm-hmm.
Still remember before Zimbabwe attained independence.
Yes.
So he's saying it's almost the same.
Zimbabwe
it's
Rhodesia.
Like the same snakehead, you know.
The Zimbabwe Rhodesia.
That's yeah. Right. That's right.
Mm-hmm.
And then he's complaining about GMP. He says they sent a lot of maize to GMP. Some of them were not paid. And he says he paid some money to, you know, the first lady, allegedly. So he says he lost that money. They were supposed to receive a fertilizer.
Mm-hmm.
But now there's nothing. And, you know, he says life is still tough.
Now, but he can still pursue his money under the
civil in one way or the other, yes, yes. So let's hear from Keino, maybe. Keino. So looking at the future of Zimbabweans, do you think there's going to be any change from what they experienced this year? Taking into account that we've got a new administration and we've elections.
I think there will be a change. I mean, people should be patient.
Mm-hmm.
The new president has only just taken over and he's only just appointed his cabinet and his vice presidents.
Mm-hmm.
So people should just be a little patient. I know they're impatient. I mean, 37 years is a long time under the rulership of one man.
Mm-hmm.
So they wanted change there and then and immediate results.
Mm-hmm.
But it does take time. So let's allow President Mnangagwa the 100 days he asked for.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And then we can take stock from there.
Amaz
uto nivona njani. Jonga.
Regai ndi zgwendi na mkoma mishek. Ndanda na mkoma mishek. Wa mavinga. Ramba enyi muripo wa mavinga. Ndina mkoma mishek wa kubotswana. Wanga zofunga uti turuku ita favor. Tunga ramba tienda ku South Africa. Tumbopina mbotswana.
Falagas.
Mkoma mishek. Halo.
Hello.
Mkoma mishek. Pamuri panenge pane mepo ka.
Ya, pane mepo ye.
Zvino makana mukaramba muripo munosiiwa nebhazi.
Okay, da try kuvhara window remota.
Aiwa ndizvozvo taurai tinzwe.
Inini ndinonzi ngoni muronda.
Wa muronda.
Ndafara nokupinda muchirongwa. Ndine nyaya gukura hundi ndinoinzwisisa. Asi pane problem iripo yekuti 1980 inini ndaishandira kugokwe. Kwana mcheka yaorawo. Vanhu vabva musango vachinzi vauye vamasoja achungana nemamwe. Isusu pane vakaramba ivavo vamwe vangu vaya vainwa doro vakaenda kumareserve vakanorohwa nevairamba kuuya kumasoja kuzosangana nevamwe. Inini ndaasinganwi doro ndandiri pakataka tishandira. Andina kurohwa hangu nemasoja bhozi nanda arisina kubuda out. Vaitoda kutourayiwa. Saka nyaya yegukura hundi. Of course yakaitira but tikatarisa kumashure kuti matebelendi yese iva akwe matebelendi yakavakwa nechi nerudzi rwakabva kupi South Africa ndizvo kuti pakaitwa reconciliation iri yakaitwa kurudzi rwakapushwa ruchienda kwakunzi kumashonaland kozouya inyaya yakazoitwa yekuti pakwanise kuti pave nekukondrora kublawayo taitosva kutoenda nokuda kwekuti kukaendako waitoziva kuti ndinogona kuurayiwa nebanga saka handizive kuti chii chingadei chakaitwa kuti pakondrorwe nyaya iyoyo yanga ichiitika because tikatarisa even kukongo ndakamboenda ndinomboenda kukongo kuti Zimbabwe pakubatsira kwayakaita hondo yekukongo vakatoita chimupwanyira chekuti nokuti masoja acho anenge achihwanda muvanhu I think ndo zvakaitika kublawai kuti kukondroreke pese panonzi kukunda hondo panotofiwa
saka vamuronda va mukamba mhuri menyu mukaita pfumvu mototi ngatipondanei
hatiti ngatipondanei but it, ipapo handisi kutsigira kuti zvakaitwa zviri right on the other side hazvirisi right because zvinenge zvine kuparadza ropa but on the other side ndikuti ndikaenda ezvinezvi kumatebherendi you find kuti shona yakutaurwa apa ndevere yakutaurwa pasina kana problem vanhu vachidi vachiwirirana only the other thing pamwe ingadai yakaitwa nehondo nehurumende yava mugabe ndeyekuisa mutemo yekuti anenge auraya mumwe kana kuti anenge abaya mumwe nebanga ngapaitwe mutemo wakati chete ndo paotherwise pavazvavangadei vakaitiza ndinofunga inini kuti vange vakaita kwete kuti zvavakaita zvokuti mushona nemudhevere tinobva tapacreatwa kudzi tivengane nokuda kwezvakaitwa nehurumende yava mugabe
aiwa tinotenda vamuronda regai tigozonzwa vamwe kuti vanoona sei pfungwa yenyu Gibbs usati waenda kundombotaura nezvavamuronda kana kuti umbotaura nezvavandlofu
maybe just start with Mronda
okay he is saying that the Gukura Hundi issue is a hot issue he said he witnessed it in early 80s when he was in Gokwe mcheka waora I think that you once worked in that area
yes,
too
yes
yeah. And he says it's a question, but at the same time, I don't know how we can best explain that. He says people were pushed from Matabeleland when the Ndebeles came into Zimbabwe, or what time they came in. Mm-hmm. He says, was there any compensation for those people who were pushed out? Mm-hmm. And also, he is talking of violence. He says in Matabeleland, there is violence, there is that, and he thinks that the only way to deal with those issues was what Mugabe did to send in the military. That's why I asked him, if in your family there is a problem, kill each other to settle that problem?
We're lucky that we've got a human rights lawyer, and that is Mr. Tewa Mavinga. Mr. Mavinga, can you respond to what this gentleman is saying?
Yes, clearly there were very serious human rights abuses in Matabele and Midlands provinces in the 1980s. And what we are saying is that there has been no comprehensive inquiry into what happened and into remedies and justice and accountability. And now what we're saying is that, one, there was an official inquiry, the Chiambakwe Commission of Inquiry, whose report was never made public. So for us to even begin to address and answer Muronda's question, we need to have that made public so that the world and all Zimbabweans know exactly what happened. When we talk of the other periods, when we are talking of Gukura Hundi, Gibbs, we are not saying that, therefore, there are no other periods of human rights abuses. We are simply saying that we need a comprehensive approach that looks at what happens, at the remedies, and that talks to victims to say, what do you want done? So that kind of national engagement has never happened because the government refuses to open up. And now we have a new government that says, let bygones be bygones. And that is problematic.
Yes, thank you so much, Mr. Mavinga. What is that? Ndlovu,
Baba
Ndlovu, where pinga kona hapo kunjani?
Siyaphila kunjani?
Siyaphila kakhulu. Ungabuye pinga kona hapo.
Ngisemanjolo, umlavu emanjolo.
Oye, ngiyakubona sibili emanjolo kona hapo. Lokho kuse kule nhlanzi ezithengiswa ezitolo, phandle lapha.
Yebo.
Lokho zimnandi.
Azinandi zigcwele baba.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Mvuka Ndlovu, so akutsho ukuthi wena umnyaka 2017 ubona njani?
Ah, umnyaka 2017 hayi bemuhle kodwa uthengele ubungane uyaphathisa kodwa into engifuna ukukhuluma ngayo ikakhulu ngumbono ka 2018.
Mm-hmm. Qhubeka baba.
Ngiyabona ngapha ngemuva for the past 37 years.
Mm-hmm.
IZimbabwe bekungangiharari.
Mm-hmm.
Ngani kutho lokhu ngoba yabona zonke izinto zezakala eHarari, omongameli besala eHarari, nezivakatshela zezikhanya nganginathike eZimbabwe beseukuthi ngo-2018 siyaphansi loza uba umongameli akatshintshi idolobho khona ezabona i-infrastructure ukuthi ibinjani lapha yabe ehleli khona njengakobulawayo kaluto yabona kusobala ukuthi nje singanihlelebanke singekho eZimbabwe.
So angatshintshi idolobho engahlala kuliphi?
Ah, kumbazi azohlala kobulawayo lathi sike sibone ukuthi impela nje silomngameli abone ushintsho lathi sibone ushintsho simbone hambahambe esitaradeni mhlawumbe uyabonela abone i-infrastructure ukuthi iyatshintsha ngakhangela isteji izindlu elokuzeka edorobheni izindlu zikhanya kungani zakhiwa kudala njalo zakhiwa kudala zila zimaintainwa zilani khonokho kubuhlungu kutshengisela ukuthi la angani sisele phande yabo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana soke kadisa baba.
Engatshintshi idorobho nje ahlale kubogweru umasilingo umtare kobulawayo uyabe kutshengisela ukuthi impela nje sihamba sonke yabo.
Ye kunjalo.
Ngiyabonga baba.
Siyabonga kakhulu soke ungathinela kusasa so ube lo mnyaka omutsha omuhle olandelayo mnumzana.
Lawe baba ube lo mnyaka omuhle.
Ye kube njalo ke mfowethu siyabonga kakhulu ke uNdlovu kukhona ngale manjolo. Izini manjolo. So you were saying that you know 2017 was good but you know not too good and he's looking forward for 2018 and says you know for 37 years the only Zimbabwe that was there was Harare. So he's proposing that the president of Zimbabwe must change town.
He must move to
Binga, he must move to Mrewa.
To Mrewa,
he must, even Kwanda. You know Kwanda, where I come from?
No, yeah. Mrewa.
I think Cholocho, guys.
Yeah, Cholocho, right?
Cholocho would be the best place.
You know,
it's far from where?
From Harare for him to move with his property. So Mrewa is just 90 kilometers.
the more reason he should move further away from Harare. We don't want him anywhere close to Harare.
This is something that we call classic tussling for a president.
Yeah.
So then what he can do is...
He can have
a helicopter and stay... We will just go up and down.
Okay, so let him have a neutral venue, like a hotel.
Where? A hotel where?
Anyway.
but he's raising a very good question, right?
I know.
Very good issue.
I know.
Who do we have now?
That's true. I have two gentlemen, and you know, our phones are ringing like...
Yes.
So far, ndina mkoma look Samunda, varuku Zimbabwe. Magadi mkoma look. Hello, mkoma look.
Hello, Magadi.
Hey, ndirumpenyu. Mongoti ga. Mongoti ga kudya kwemkuasha because the phone is kuwanda.
Zvongoti zvakaitika zvekuti muna 2017 mwa kubva kwangu kwakafadza. Asi tarisiro ndeye kuti vachazvigadzirisa here vambogara 37 years varimo. Ndomubvunzo muhombe une vazhinji kaivo.
Mhm.
Kuti vanozvigona here kana vazvigona. Toomberera maoko kana watadza tiri kutarisira kana elections kana achifamba zvakanaka tichazoona kuti zvichafamba zvakanaka here mitemo yagadziriswa iyi yaiita kuti uite zhowezhowe kana vabudawo zvakanaka kana vatorozvigona tonifara kana zvikasadaro manje chiudo chatarwa chaa ndo chaicho
maita basa mukoma ndovanotaura zvatiri kuda vanongoti ga ndimukoma luka
vari
kuhonde vhali kumabhanana kuhonde vhali.
Wonderful, good place.
Yes.
Wonderful.
Pineapple. Hanzi na again no muye nema pineapple.
Remember, mkomo.
Eh. Manzwa order dza mapiwa ka.
And mango.
Nemango. Hey, order ya chiri kuramba ichingoendera mberi.
Eh. Aiwa maita basa mkoma samunda wariku Honde Valley. He enjoyed the departure of former President Robert Mugabe.
Mm-hmm.
But doubts that for 37 years, these same people were in the same government that was led by former President Robert Mugabe. He does not think anything will change.
Mm.
Yes, but he enjoyed former President Mugabe's departure. Mm. Now we have Mkoma Forward, from South Africa. Magadi Mkoma Forward. Aiwa kuno kutsene ngotiga hanhasi nhare dziri kuita kunaya titori nevamwe vakamirira vanonzi mukoma nhamo goronga varida kufonerwa
izvi zvekutaura zvakati wandei saka inini ndinoona sekuti 2017 chandakanaka kustada ndikaona ndikaongorora ndinonyanya kuzviongorora ndichiongorora zvematongerwo enyika ndiridega ndakagara takanyatso kuona kuti zvataurwa ndira mazinga kuti vairwidzana kuti ndiani achatora chinzvimbo inini ndinoona sekuti vanga riri benzi rokuvanda kuti umwe naumwe paari semukuru kana kuti une chinzvimbo vatore upfumi hwenyika vaviri because tikanatso kuona zvakanatso kuitika gore rapera tinoona kuti mayusa anga akawanda but iko zvino hapana paari aripi nokuti hakuna ngombe dzinochera mari hakuna mbudzi dzinodya mari and ukatarisa vanhu vari kumamisha hapana one sendi ukatarisa uri mudhorobha macho vanhu vakangaita sesu hapana one sendi mari iripi ini chandinoongorora ndechekuti vaida kuwana mukana wokugovana kuti iwe watora wakadai ufambe wakadai utora wakadai ufambe wakadai bhozi mukanatso kutarisa kuti ma17 billion ekare kare kana mukatarisa every ministry hapana kusina kuora hapana kusina mhosva asi vanhu vacho vanga vasinga musungwi mukaona vana Jonathan Moyo vaishandisa ma500,000 kutenga mabhasikoro akaita seyakakura sebhazi ire madhisha acho mangani but then zvakandichikuudzai kuti kuongorora kwangu yes vanhu vanga vachiti havanovanda nokuti vanoda kuona kuti ndiani uchatora chinzvimbo chavamugadhi hai that was not the point the point was to plunder the country. The point was to plunder everywhere, every ministry, even part in a part. Hapana kuona wana panichu. Saka hiko ndo wari kukomplaina kuti zvinhu zviri kukwira. Zvingatadza kukwira sei. Nokuti kuya unenge wachishandisa kadoko kaanako. Anenge achida kudzokera zvekuti awane zvikamwe mangwana. Saka ngavasakomplaina, ngavatange vadzosera. Ikoko kuplanda kwavakaita mari dzavakatora. Mabhizinesi avaita kana kuti pachinangwa chavaive nacho what is zvese izvi. Kuvaraidza kutamba kwembuzibhozi hazvina zvezvinoshanda kuti vamunangagwa ndi purezidendi zvisiwenga ndichakati chetinoda imari yangairi munyika ngaivepo yavakaita bhizi gore rapera kubva yavakaita bhizi gore rapera kushandisa zvisizvo hatini maona saka zvimwe zvese tingatisora kukurukura chinokurukurisa kudaro izhara and inhamo nokuti hapana mari.
Aiwa, maita basa mkoma Forward, tingada ita taura usiku wese asi, kiwe yacho iripo, vanhu varoda kutaura yakati kurei, tinogona kuzodzoka zvakare kwamuri kana mangwana, kana kusvikira mangwana, Gibbs ndoza kuti kuda kutaura. Ngondipa ndingoti kuna mkoma Govera, vangoti dimu, because mkoma Forward, vazotsanangura muchirungu, hanzi vanhu varongoda kuwana mukana wekubvutidzana zvavakanga vakaviga, plundering the economy. Tina vaGovera, Keithwell Govera, makadi.
Ndiripo hangana magadini iwe.
Takasimba muri kufona muri kupi?
Hano. Ndiripo Mangura.
Mangura, ndinonzwa kuti Mangura mugodhi wavo da kuvhura manje uko.
Vari kutoparadza zvakasara.
Wokutoparadza zvese zvangaitaura namukoma Forward kuti kutoparadza uko.
Kuna chiri kusara, vanotoparadza zvanga zvasara zvacho.
Zvakaoma, tipeiwo maonero enyu 2017 nekupinda muna 2018.
2017 inondisungisa nyaya iri mubhaibheri. Ukatarisa mubindu reEdheni, Adhamu akadonha nokuda kwemudzimai. Samusoni akadonha nokuda kwemudzimai. Dherira wakaurayisa murume. 2017 vamugabi vakadonha nekuda kwaamai saka ranga risina kumira zvakanaka asi zvinhu zvakagara zvanyorwa mubhaibheri
saka apa muri kuti vanhu vatye bhaibheri here apa manje
Aiwa, hanisi kuti vanhu vatye Bhaibheri asi
kana totya madzimai oraiti.
Hazvina kutanga nhasi, zvakatanga kare.
Totya madzimai tisadone. Ndo zvamuri kutaura.
Madzimai vakadonedza zvakawanda.
Asi makaberekwa nemudzimai wakomanaka, mukoma wangu avaka.
Bhaibheri rinotaura vanhu tine mazuva mashoma hazere nekutambura.
Ndizvozvo. Asi chiregai kupomera mai mhosva. Chiregai kupomera madzimai mhosva. Chingopomerai nyaya yekuti Bhaibheri rakati tichashupika.
Alright, agregai tiri munyaya yangu. 2017 yanga yakaoma baba. Bhikozi tikatarisa paroad mapurisa havaisaona mota ba, havaiona mari. Kungoona mota ichiriwanidza zvangu zvaita homwe yangu yazara. Saka kune zuva vagari kwanga kuri kutocheka pishe ndoupa pishe tsuro ndoupa tsuro saka zvanga zvakatooma kunyanya.
Aiwa tinotarisa 2018 anenge aine shanduko mukoma maita basa zvikuru mukoma Cathwell Moore negore rakanaka rinodakadza 2018.
Ndatendangu.
Thank you so much, Gibbs.
Yes, loba kuncube ecingweni so siyachaya 1 minute each suka kuncube sesingena kugeno then siyangena kumavinga. So sulutshaya ichopchop sibili. Baba Ncube unjani?
Ngikona baba lenjani.
30 seconds umnyaka ubona unjani njalo ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka mina ngubone kahle sibili kuthi ngumuntu othanda ukulandisa. Umnyaka wona ka 2017 singathi ubumuhle kodwa ubungamuhle kithi. Ngoba umnyaka ubumuhle. Basinika ama-bond notes. Sawabona abuya phela anyamalala kwathi intumbuso. Imali yatholakala emabhenki one day. Imali besikhona ukuthi siyithumele ngabo ngezinye indlela ezifana nabo Western Union ibisatholakala. Kodwa umbuso wewatshintsha vele imali yavele yaswelakala. Sehluleka lokuthumela abantwana imali. Ngoba umuntu uzatshona iviki yonke linda imali kodwa imali ingekho. So awumnyaka lowo kumuvi umbuso utshintshiwe wona. Siwubonile utshintshiwe kodwa thina ngokubona kwethu ngathi into abayijabulela lapha bajabulela ukuthi bona babe nezikhundla ezithile. Kodwa thina kusisizi ngoba kuvele kucacile ukuthi akusebenzela ngabantu. Kusetshenzelwe elinye iqembu labantu. So hayi, akukuhlanga kithi lokho.
Encube baba, ngomvulo siyakwenziwe ngokuqala. Sibongele kakhulu isikhathi sesiphelile baba.
Okay, siyabonga.
Yeah, so he's not happy about the change of government. He says, of course, it changed, but they're fighting for position. So now, Gaino, going forward, 2018, what are the prospects like? One minute.
I think the prospects are pretty clear. If we go back to what Ndlovu said from Emanjolo, Ebinga, Ndlovu, kala ngokuthi ngawo president uyathutha buye eduze labantu. Yinto akhala ngayo.
So it may not be a physical upliftment.
Not
but
physically. Bona ababakhokhelayo kabasondele eduze labantu kulokuthi bebelokhu begijimisa ukuba eParliament bemelela ukuphiwa izimota lokuholisa izimali bese bedinga abantu kuphela sokuyisikhathi sokuvotelwa.
Aha, perfect. Mr. Mavinga, your last word, sir. Just only 30 seconds.
Yes, I do not agree that there should be any chances given to Mnangagwa and team. They need to deliver. Mnangagwa has been in government since 1980, so he should know what needs to be done. He has been in every cabinet of Mugabe up to today. So what we need is not to take our eyes off the ball. We must be vigilant. We must monitor. We must be very careful that we might be on the precipice. Look at the militarization. We must see that things are not going well. We need to be very worried and to remain vigilant as Zimbabwean citizens, as political parties, and as everyone. Let's remain vigilant.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I think we don't have extra time. You know, it's not like soccer, so I think our time is up.
In 2018, sorry, it's coming.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave day. We thank our guests this evening, human rights lawyer, Mr. Tewa Mavinga. We also thank our Studio 7 reporter, Gaino Kumete. So now I wish that you can have the best of the weekend and the best 2018. Yes, I think the year that is coming, we're going to see many things, John. So signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kandemiri, muane kupera kwa shondo kwa kanaka, negore zara kanaka.